Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri gumi guru 17, 2023. Makateerera kuStudio 7 nepfinyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zvizvarwa zveZimbabwe zvombotura befu mushure mekunge dare raramba kuchitambira chikumbiro chehurumende yeSouth Africa chokupikisa mutongo wekuti vane magwaro eZimbabwe Exemption Permit kana kuti ZEP vasamanikidzwe kubuda munyika iyi. Vamwe vari kuzviti vakabata chigaro chemunyori mukuru webato rezanu PF vanoti vadzinga nhengo dzebato iri makumi manomwe mudare reparamende. Vanopikisa veCitizens Coalition for Change vanoti paramende ngaitore matano. Indiwe mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa zvakambotura befu nezuro mushure mekunge dare repamusoro munyika iyi raramba kutambira chikumbiro chegurukota rezvemukati menyika iyi vaAaron Motsoaledi chekuti vabvumidzwe kuenda kudare repamusoro-soro reSupreme Court kunopikisa mutongo wekuti bazi ravo rakatyora mutemo padanho rekudzinga zvizvarwa zveZimbabwe zvine magwaro eZimbabwe Exemption Permit ekushanda pamwe nekugara munyika iyi. Asi mamwe magweta anoti vaMotsoaledi vanokwanisa zvakare kudzokera kumatare. Shingirai Madondo anotipa nyaya inotevera.
Dare repamusoro rakapa mutongo wekuti harina chivimbo chekuti vaMotsoaledi vakaenda kudare repamusoro-soro vanga vane mutongo wakasiyana nevarainge rapa muna chikumi. Dare iri rakati zvainge zvaitwa navaMotsoaledi zvekuda kudzinga zvizvarwa zveZimbabwe zvinosvika kuzviuru zana nemakumi manomwe nezvisere kana kuti 178,000 zvainge zvisiri pamutemo sezvo vasinawo kunge vasuma zvizvarwa izvi nezvedanho ravo. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vari mukuru weZimbabwe Exos Forum vaGabriel Shumba vanotsanangura zvakataurwa nedare.
Nguva haisati yakwana yokufarira kana kuita mhemberero danho iri nokuti Home Affairs inenge ichingova zvene mamwe matanho ainogona kutora.
Asi vaShumba vayambirawo kuti vaMotsoaledi vane mukana wekudzokera zvakare kumatare kana vasina kugutsikana.
Pane zvaazvataugwa neHigh Court muPretoria kuti vanofanira kuita zvavasina kunge vaita. Vakai ivo vanofanira kudzokera kuvanhu vakabata Zimbabwe Exemption Permit voindazve kumasangano anogwira kodzero dzavanhu vachinanzurudza kana kutsvaka mufungo wemasangano iwavo nevanhu vari paZimbabwe Exemption Permit nevamwewo mastakeholders kuti zvoitwa sei kana kuti zviri mugwara here kuti imisiwe Zimbabwe Exemption Permit. Saka vanogona futi kudaro voti tava kudzokera.
Mukuru anoona nezvekufambiswa kwemabasa mukomiti inoona nezvemagwaro eZEP yeZEP Coordinating Committee vaEdward Mchatuta vanopawo maonero avo panyaya iyi.
Isu seZEP Coordinating Committee tinotambira mutongo wakapiwa nedare repamusoro rekuPretoria, asi hazvigadzirise matambudziko edu pari zvino nekuti hatisati tanzwa pamire minista weHome Affairs nokuti pari zvino ari kuti achiri kuongorora gwaro remutongo wakapiwa uyu. Tiri kutya kuti pamwe anogona kukwidza nyaya iyi kumatare ari pamusoro.
Asi sachigaro wesangano rinorwira kodzero dzezvizvarwa zvedzimwe nyika muSouth Africa kare African Diaspora Global Network Dr. Vosimuzesi Banda vanotava voneva mutsvaledi vachidzokera kumatare kunokwikwidza mutongo uyu.
Vano vanogona zvavo kuti vaite petition kuti vaende kuconstitutional court kana vachida kutambisa zvavo nguva nekuti tinoona kuti vahwine nyaya iyoyo mhosva iyoyo kucourt hazvioneki kuti zviri nyore nekuti nyaya yanga vachiuya nayo yokuti decision yavakatora haisi pasi pepaja haitomboiti nekuti vakatadza kutevera procedure chero yanga isiri pasi pepaja.
Vatiwo gakava iri rinopedzwa nekutaurirana.
Saka tiri kuona kuti iko zvino chingangoitika ndekuti vachimirira kuti vadzoke vatange pasi.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano rinorwira kodzero dzevanhu reSouthern African Liaison Office kana kuti SALO vamunjodzi Mutandiri vati mutongo uyu vakakosha panyaya dzekuremekedza kodzero dzevanhu.
It's a very positive judgment panyaya dzekudzivirira kodzero dzevanhu nekungomeka shuwa kuti vane simba vanomeka madecisions avo vachiconsider upenyu hwevanhu nenyaya dzekodzero dzevanhu.
Zvizvarwa zveZimbabwe zvanga zvichimirirwa nemasangano anorera kodzero dzevanhu akawanda kusanganisira Helen Suzman Foundation neConsortium for Refugees and Migrants in South Africa uye Zimbabwean Exemption Permit Holders kana kuti ZEPHA. Asi vari kutsigirawo kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvidzingwe ndevesangano revanotyaira magonyeti reAll Truck Drivers Forum and Allied South Africa. Magwaro ekupa mukana vana veZimbabwe kuti vashande akaparurwa muna 2009 achinzi Dispensation of Zimbabweans Project asati ave kunzima ZEP kutanga muna 2014. Muna 2021 vamutsvaledi ndipo pavakatanga kuti mapepa aya aingosvika kumagume kwekushanda kwavo kunyange vakazovedzera kaviri kubva panguva iyi. Dare rakavedzera negore kusvika muna chikumi 2024 kushanda kwemagwaro aya. Zvakabuda mukuverengwa kwevanhu muSouth Africa zvinoratidza kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvinosvika miriyoni imwe chete ndizvo zvakawandisa munyika iyi kudarika zvimwe zvekune dzimwe nyika zvose. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Kurwisana kuri kuenderera mberi pakati peIsrael nechikwata cheHamas. Apo America iri kuedza kuita hurukuro dzekuti vanhu vari muGaza vava nerubatsiro. Gurukota rezvekutyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAntony Blinken vanoti vaita chibvumirano nemutungamiri wehurumende yeIsrael vaBenjamin Netanyahu chekuti vari muGaza vava nemvura, mishonga nezvimwe. Nhaurirano idzi dziri kuuya apo mangwana mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vari kutarisirwa kushanyira nyika dzekuMiddle East dzinoti Israel, Jordan neEgypt. Vanhu chiuru chimwe chete nemazana mana kana kuti 1400 vafa muIsrael, vamwe zviuru zviviri nemazana masere kana kuti 2800 vachifa muGaza. Reverend Eve Mudambanuki vekereke United Methodist iri kuKansas muno muAmerica vanoti maKristu mazhinji havana divi ravakarerekera muhondo iyi uye vari kunamatira runyararo. Ngatinzwe hurukuro yavaita naMarvelous Musanganya uye weStudio 7.
Tiri kuone kusadzikama kwakanaka kuri kuitika kunzvimbo inoyera iyo Mwari wakatuma Jesu. Makereke kana kuti maKristu nevanhu wese kungofa kwevanhu hondo hachichiri chinhu chakanaka. Hondo ihondo inoparadza, urwengo runokonzeresa zviripo. Saka zvinokanganisa magariro evanhu pasi rese, nokuti madziso evanhu pasi rino rese akatarisa kuIsrael, ndokwakabva muponesi wedu. Asi tiri kuone kuti mhuri imwe chete iri kurwisana. Wari kurwawa wana vaIshmael nevari kurwisawa Israeri ndo yakadiwa naMwari. Saka tiri kuonakuti rwengo runosvika pakadari.
Panguva iyoyi imi semaKristu muri kuwanikwa muchiita chii kuitira kuti zviri kuitika munyika mbiri idzi zviwanikwe zvichisvika kumagumo?
Basa remakristo kurudzire runyararo. Saka kana zvisingapawe nerunyararo pasi rese, ndipo patinomira sevanhu vakasikwa mumufananidzo waMwari, sevanhu vanodaire muna Mwari. Hapana paunoti ava mapalestines kana kuti ava vanhu ngevechiisraeri, ava vari nani ava vasi nani. Ngoti dai paite kubvumirana runyararo ruwepo sekutaura kunoita Psalm 46 paverse 9 kuti Mwari anokonzeresa kuti hondo dzipere. Saka ndoo munamato wedu kuti hondo isatapukira nekudenhawo dzimwe nyika kuti dzipinde muhondo. Asi pawe nerunyararo.
Muri kuwanikwa muchibata minamato here?
Kubva pakatange hondo iyi takatange kunamata. Ndinodatarisira kuti kana maconferences echechi yedu United Methodist vanhu vari kunamata. Pasi rese kune makristo tiri kunamata. Asi tinoona sekuti chinhu chakaprofitwa namambo Jesu echidaro kuti mumazuva ekupedzisira kuchava nehondo.
Avanga vari Reverend Eva Mudambanuki vekereke United Methodist iri kuKansas muno muAmerica vachitaura naMarvelous Mhlanganya wewe Studio 7. Marvelous abatawo Sheikh Ishmael Dua vesangano reUnited Supreme Council of Islamic Affairs in Zimbabwe avanoti vanotsigira nyika yePalestine muhondo iyi. Ngatinzwei divi ravo.
Vamamuslim zvinokosha tine nzvimbo nhatu dzinokosha kwatiri kumeka kwatinofesa then kwozouya kumadina kwakavigwa profeti wedu naipapa pakaberekerwana Jesu apa. Saka sezvo hatina chimwe chatingaite kuti tivabatsire kunze kwokuti ngatiitei minamato kuve nerunyararo uyezve maamericans ngavarege kuramba vachikurudzira moto kuda kuzviita saiwo mapurisa enyika yese pasi. Ngavatye Mwari. Asi chimwe chandokurudzira ndechekuti nyika dzemaarab ikoko vamwe vacho ngavarege kuita vatengesa vachidya nemaamericans vachitengesa. Uyezve tinokurudzira kuti resolution akabatwa kuUnited Nations ngaapurimendwe iyayo ende mushonga wacho kupa nzvimbo dzavakapamba varidzi vepalestinian nokuti maisraelites vakapamba nzvimbo dzevaridzi.
Pane vamungati imi sesangano renyu rechi Muslim muri kutsigira here?
Zvangofanana neZimbabwe zvanti mirenge yakapambwa taitsigira vasununguri verusununguko. Taitingatsigire sinyika Israel ndiana sinyika vamuona ikoko. Tinotsigira ava nokuti ngavapiwe nzvimbo yavo ndeyavo ende chamafanira kuziva ndechekuti iyi inonzi Jerusalem inosenzeswa nezvitendero zvitatu. Muslim inosenzesa ipapo makristu anosenzesa ipapo nemajuzi chaiwo chaiwo vanosenzesa ikoko. Kwazi mapalestinians tine mapalestinians vari machristians vari ipapo. Mapalestinians havati mamoslem chete. Kune mapalestinians variji machristians vamwe vachipinda chechi yechijew asi vari mapalestinians. Kana veseo ndovakurayiwa kwete kurayiwa mamoslem chete. Kukurayiwa munhu anonzi mupalestinian.
Pane zvamuri kuita here sechitendero chemamoslem mukuedza kuti hondo iyi ipere?
Isusu tiri kuita minamato yakaomarara nekunyora mastatement kuvanhu ivo magrefe nana United Nations ndaiwaka hondo ipere vape varidzi vavo nzvimbo dzavo.
Vanga vari Sheikh Ishmael Dua vesangano reUnited Supreme Council of Islamic Affairs in Zimbabwe vachitaura vari parunare kuHarare naMarvelous Mhlanganya wewe Studio 7. Mumwe ave kuzviti ndiye munyori mukuru webato rezano PF vatafadzwa manyika vanoti vanyora tsamba kumutauriri wedare reparamende vachiti vadzinga nhengo dzebato iri makumi manomwe dziri mudare reparamende vachiti dzakasarudzwa zvine uori mukati nemutungamiri webato iri vaemarson munangagwa nemudzimai vavo. Vari kunzi vadzingwa vanosanganisira makurukota anoti amai Barbara Rhodzi, vajulai Moyo, vawinston Chitando nevamwe. Vamanyika vaudza Studio 7 kuti vapa mutauriri wedare reparamende vaJacob Mudenda tsamba iyi. Hatina kukwanisa kubata vamudenda kuti tinzwe divi ravo kana mabharani wavo wedare vaKennedy Chokuda. Asi vanokokera bato rezano PF mudare reparamende vapupuraito Garepi vaudza Blessing Zulu weStudio 7 kuti havana kuona tsamba iyi.
ndaenda kuregistri parliament izvozvi ndaonzwa message yenyu ndichinotarisa kuti kungava netsamba here yakafanana neyamuri kutaura handina kuinzwa hakuna tsamba yakadaro ndikabvunzawo kuti kungava nemunhu here unonzi Manyika wadero asvika achitaura nezvezanupf handina kumbonzwa inini sagovernment chief whip anobva kuzanupf ndiri nemumiriri wamamp muno muparlamendi handina kumbonzwa tsanangudzo dzakadaro dzichibva kumusangano kana pane chavanoda seleadership yedu yomusangano inondiudza ini sachief whip hakuna zvenyaya yakaita saiyoyo
saka nyaya iyi ingava iri kubva kupi chaizvo vatogaripi semaonereni
tingi inongova fake it's a fake story it's not a true story but I think you can go back to whoever told you and find out kuti akauya netsamba kuparlament kana kuti wakazivisa vanhu vacho ivavo ungavani uye wakaonani uye wakasvitsa kupi
vari kuti vakaisvitsa kakuhofisi yava mudhenda
ndaenda kuregistri ndaenda kwese kunosvika matsamba kuparlament hakuna tsamba yakaita saiyoyo so I think it's just the fake just fake thing that is coming from maybe some funny characters on social media but that's not true you can ignore it
vanokokera bato rezanupf mudare reparamende vapupurai togarepi vari parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7 sezvo tichitema tisina divi ratakarerekera Blessing abatawo mutauriri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vapromisi mukwananzi
hatina zvakawanda zvatingataura hatisi vezanupf ka asi tazviona kuti mudori mukuru kwezanupf vamanyika kuera mutauriri weparamende achiri kuona nhengo dzeparamende dzekubato ravo hatizive zvemutemo zvakanyanya asi maone redu ndeyekuti vamudhenda vanofanira kungoita zvavakaita vavo vetripc kuita zvavakaita izvozvo kana vezanupf vane kakukunyunyuta kavainako vanozoenda havo kumatare edzimhosva
zvii zvamuri kutarisira kuti vamudhenda vaite
kutarisira kuti vamudhenda vaudze dare mapanika emps ezanupf harikonewa vaudze zeki kuti kwaane mavhakansi 70 mushure mekurekolewa kwenhengo dzeparamende dzezanupf asi takanyanya kukosha kupfuura zvese ndechekuti kana zvadaro tinenge taane maemps anosvika ku100 varikonewa munyika yezimbabwe
izvi zvinorevei vamukwanani
zvinoreva kuti taane constitutional crisis kana taane constitutional crisis zvinoreva kuti hurumende iripo inenge isisina kuzadzikana haisisiri pamutemo hapasisina hurumende pakufanira kuti padzokerwe panoitwa sarudzo itsva dzinenge dziri pachena sematauro atachingoita fresh free and fair election zvabva zvaitwa nekuchimbidzika nekuvikulewa kwaitwa vanhu vezanupf nasekitary general wavo vamanyika
mutauriri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vapromisi mukwananzi vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7 mukuzeya nezvenyaya iyi Blessing abatawo nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika Dr. Pedzisai Ruhanya avanotungamira sangano reZimbabwe Democracy Institute
chiitiko chinoda kuburitsa pachena kuti zvinogara zvichiitwa naSpeaker of Parliament akamirira ZANUPF vamudhenda ava vajekobhu mudhenda vanovaivo Secretary for Legal Affairs vezanu zvinhu zvisina maturo zvinhu zvisina zvazvinoreva
nechikonzero chei muchidaro vamudhenda akavari kuti vari kungoteedzera mutemo
nokuti kana tikatarisa tsamba yanyorwa navamanyika tichitora zvaitaurwa navamudhenda nevamwe vezanupf vakuru vezanu vachiti kana tsamba ikanga yauya before Speaker of Parliament basa rakwe harisi rokuita inquiry harisi rokutarira mafacts harisi rokuongorora kuti anyora ndiani ane kodzero here haana kodzero ndorokungoimplimenta nderekudzinga zvino chitsvambe kuna vamudhenda ndechekuti netsamba yanyorwa navamanyika iyi tichiteedzera presidency yavaisa kunyanya vachidzinga vanhu veopposition sezvavakaita kudzinga vanhu vecc vachishandisa munhu akangozviti sekedza jera anonzi chavangu vanofanira kunge vachidzinga vanhu vezanupf ava
asi pane zvakakosha here pane zviri kuitwa izvi varuhanya kana kuti kungodzingirira mhepo
hazvina zvezvinoreva kudzingwa kwevanhu vecc hakuna mumaturo zviri kuitwa inamanyika zvakapararira sokuparara nokuora kwakaita zvinhu zvakaitwa navachavangu asi chichitsvambe kudinava mudhenda zvanhu vezanu kuti we cannot have one law for zanupf and another law for the rest of us The law must treat vanhu equally. And nokuziva kwedu kwepolitics dzomuno tinoziva isu kuti uyimanyika uyo hasi inderi musekedzari weZANU-PF. Chavangu hasi inderi musekedzari weCC. Hana simba rokuita zvakaita.
Saka poitwa sei kuti paramende irambe ine chiremera varwanya?
So vamudhenda kuti paramende ive nechimiro, kuti nyika yedu ine chimiro. Zvimatsamba izvi zvinonyorwa nevanhu vasina kodzero yekunyora hazvifani kubvumirwa.
Nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika, Dr. Pedzisai Ruhanya, vanotungamira sangano reZimbabwe Democracy Institute, vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Vechidiki vakawanda munyika vanoti havaoni hurumende ichizadzisa zvairi kuvimbisa kuti ichaitira vechidiki kuitira kuti upenyu hwavo huve nani mumakore mashanu anotevera. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Izvi zvinotevera mashoko egurukota rezvevechidiki vatino machakaire avo vakaudza Studio 7 nezuro kuti vechidiki vanofanira kugadzirira nhapitapi yeupenyu ichaunzwa nebazi ravo.
Tine matambudziko anga achisangana nevechidiki kunyanya emabasa nebudiriro mumabasa avo evechidiki. Tichabuda nenzira dzakawanda dzinoita kuti tikwanise kuvasimudzira. Ndikutarisira kuti ndikumirira vechidiki. Kana ndichimirira vechidiki zvinoreva kuti pese panenge pachipindwa pane mikana yevanhu vese ndichawanikwa nchisa vana vechidiki.
Asi wechidiki aimbotungamira sangano rinomirira vadzidzi vepaUniversity of Zimbabwe, Alan Chipoi, anoti muromo hauzarirwi nerwizi.
The same person who taught us about this, he was the deputy minister for the past 5 years. So, since we were talking about the deputy minister, those who were talking about the minister, Zimbabwe is kuda my politicians, and we are one, but she still has my ideas. So, in 1980, she was still my ideas, but in terms of action, I was not sure about the so, she was not sure about it, but she was not sure about the business.
Mudzimai wechidiki anoshanda nesangano rinomirira vechidiki reActivista muzvare Caroline Mutimbanyoka vanoti muono webazi revechidiki wakanaka chose naizvozvo unoda kutsigirwa.
I think nyaya yekuti yeaccess and awareness kuti vanhu vakawanda vazive ende vasvike ivo even into the rural space, in the peri-urban space, ende zvinhu zvizivikanwe. You know how it is when these programs are just known by a few people, the very few people vamunoramba muchingoona kumaprograms anenge anzwoona ningi ninge anzwana ningi ongoti ndakwidza zita rako palist and a few people will attend. What is it that is going to be done to ensure that maprograms avada kuitwa they are rolled out kuma areas even kune avo vari marginalized kunze kwekunze.
Mumwe wechidiki anogara kuMozambique ada kushandisa zita remadunhurirwa rekuti maikoro anoti kunyange vavimbiswa mukaka neuchi nehurumende haana tarisiro yekudzoka muZimbabwe.
Tobiasihla tinodzoka sei muZimbabwe achiti hai muno kune mabasa iwo anhu muZimbabwe wacho mabasa kuyashaya indodzoka zvangu ndouya futi ndotambura setoana ndione zvishomo zvainazvo kuti hatidzoki muZimbabwe. Tinongodzoka kuyadzona hama dzedu zvatingadzoki muZimbabwe mune mayuti autoshaya mabasa. Basa ndevechiwindi nechivhenda ndobasa rake kuti tidzoke muZimbabwe isusu.
Wechidiki anoona nezvekubudiswa kwemashoko muHill Zimbabwe Tapiwana Shechiriga anoti hurumende inofanira kusiya rusarura kana ichiita zvirongwa zvakanangana nekusimudzira vechidiki.
Chikumbiro chedu isusu vechidiki kuti zvinhu izvi kana zvoti zvaitwa zvigone kuitwa pajekerere, zvigone kuitwa pasina rusarura, pasina kana kumbunyikidzana. Nekuti mumazuva akapfuura kunyange nazvino tinoramba tichisangana nemaripoti ekuti vechidiki vanonyimwa mikana iyi, vanonyimwa zvinenge zvichibva kuhurumende kunyange mainput chaiwo kurimisa nenyaya yekuti kuda dzimwe dzenguva vanenge vachisapota bato risiriro remuhurumende. Tese tiri vana veZimbabwe, hapana mukuru, hapana murefu, hapana mupfupi, hapana dangu, hapana gote kwavana veZimbabwe.
Uwandu hwevechidiki muZimbabwe hunosvika zvikamu makumi matanhatu nezvinomwe nezviga zvinomwe kubva muzana kana kuti 67.7%. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Dunhu rekano muNigeria rakaita michato chiuru chimwe chete nemazana masere panguva imwe chete kana kuti 1800 ndokupa zvipo kune vakachata ava. Chinangwa chedunhu iri chaive chokupa mukana varombo vakatarisana nematambudziko ezveupfumi kuti vawanewo mukana wekuchata. Vakawanda munyika vanoti nekuda kwekushaya simba kuri kuramba kuchiita dhora remunyika, zvinhu zvave kuvaomera zvakanyanya kudarika munguva yadarika. Izvi zviri kuuya kunyange hazvo hurumende yakanga ichivimbisa veruzhinji pamberi pesarudzo dzanyamavhuvhu kuti zvinhu zvakanga zvagadzikana munyaya dzezveupfumi, zvikuru kunyaya dzemitengo. Mumwe muzvinabhizimusi achiri kusimukira ari panzvimbo yemabhizimusi yemurehwa centre kumashandaland east vaonesti Madzara vanoti kudonha kwedhora remunyika kuri kubata vagari vekumaruwa zvakanyanya nekuda kwekuti mitengo yezvinhu inozoti kwirei kudarika kumaguta nekumadhorobha. Vanoti zviri kuvabatawo sezvo vanhu vachipedzisira vasarudza kutenga chekudya pane kushandisa mari kutenga zvinhu muzvitoro zvakaita sechavo chinotengesa zvekuvakisa.
Mari iri kuita kuwana mitengo iri kuti kwirei mbichana kunyanya kumaus dollars. Mari yedu yemuno mari atigezi achatambirwa mafiti aya, saka zvaakutoonei pakutenga kana chikatika chezve chenji 50 cents hautakwanisa kuwana chenji, hautonzwaga chimwe chaungatore ipapo. Zvinova zvinge zvakaoma zvekuti uri ngewaita bhajeti kutotenga ichi ndoona chenji ndotenga chakati asi hausina mukana iwoyo.
Mukuru werimwe sangano revanotengesera mumigwagwa reVendors Initiative for Social and Economic Transformation kana kuti VSET vasamero wadzai vanoti kushaya simba kwedhora remunyika kwave kukanganisawo nhengo dzavo dzinotenga zvinhu kunze kwenyika dzichizotengesa munyika.
Maproducts acho kuti apinde munyika mukwanise kuzoisa mitengo inoenderana nemakosti amakatasana nawo zviri kutonetsa nenyaya yemachallenges atinowana paborder. Mukatarisa even supply some of my goods mamwe haasi kutowanika even kumatakshop nekune mamembers edu akawanda nenhau iyoyoyo kuti we are having machallenges paborder.
Munyori mukuru werimwe sangano rinomirira vashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vanoti nekuda kwekuti vamwe vemakambani vanogadzira zvinhu munyika vanofanirwa kutotenga zvekushandisa kubva kunze kwenyika, zvinoreva kuti vanenge vave kukwidzawo mitengo yezvigadzirwa zvavo, izvo zvinopedzisira zvaomesera zvakare vashandi vanohora mari mumadhora emunyika ayo asisina simba.
Saka kushayika kwesimba kwemari yemuno iriyo mari iri kutambirwa nevakawanda, zvinoreva kuti vakawanda havachakwanisi kutenga zvinhu zvavaikwanisa kutenga nezuro. Zvakutoreva zvekare kuti mitengo yezvinhu inotokwira nenyaya yekuti zvakawanda zvinoda kugadzirwa vamwe vanozviwana nekuti vanoshandisa mari yekunze.
Saka izvi zvingagadziriswa sei? Nyanzvi mune zveupfumi vari mukuru weCenter for African Governance and Development pachikoro chepamusorosoro cheDurban University of Technology muSouth Africa uye veimbove nhengo yeBoard Resume Trade muzvinafundo Gift Mugano vanoti:
hakuna kwandakanzwa kunoroorwa munhu neZim Dollar. Hapana mukwasha anoonekwa akakwana anoenda kunoroora neZim Dollar. Saka kana sevanhu maredi yenyika isikachatambirwi tiri kuitei nayo? Ngatimboisendeka paside tochiisa hwaro hunoda 5 years kusvika 10 years hwekugadzira kuti Zim Dollar izodzoka kana nyika yagadzikana.
Kukwira kwemitengo yezvinhu nekuda kwekushaya simba kwedhora remunyika kunonziwo nedzimwe nyanzvi kwaive kutokanganisa gadziriro yekurima yemwaka uno, sezvo varimi vakawanda vachimirira kuzoita chipatapata kumhanyidzana kutenga zvikwanisiro mvura yaturuka. Musakanganwa chirongwa chedu cheLive Talk chevechidiki The Connection na 8 PM nhasi manheru, apo tiri kutaura nevechidiki nezvematambudziko aunzwa nekusamira zvakanaka kweupfumi hwenyika. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Zvizvarwa zveZimbabwe zvombotura befu mushure mekunge dare raramba chikumbiro chehurumende yeSouth Africa chekupikisa mutongo wekuti vane magwaro eZimbabwe Exemption Permit vasamanikidzwe kubuda munyika iye. Vamwe vari kuzviti vakabata chigaro chemunyori mukuru webato reZANU PF vanoti vadzinga nhengo dzebato iri 41 mudare. tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro, ndini Jonga Kandemiri, ndokusiyamai na Prasidis Jeremiah.
Soko isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Ngithathele lithuba lokubonga uJonga Kandemiri ngokusinika izindaba ngolimi lesiShona. Olamukela ngenjabulo enkulu kustudio 7 ngolwesibili mhlaka 17 Mfufu 2023 nguPrasidis Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Kuyajabulisa kakhulu lokho kwenzakale izolo. Ngikanti njalo ngicabanga ukuthi abantu abaningi bebevele bekulindele ukuthi umtswaledi uzonqotshwa ngoba i-argument yakade ihambisile. Ibivele yona i-argument engingathi mina ilula. Kungakho ngithemba abantu abaningi bayajabula kakhulu.
Umthetho ndaba waphezulu wakuleso South Africa, owe Pretoria High Court usuchithile isicelo sikaMpati Ntambo wendaba zasekhaya sokuthola imvumo yokuphikisa isinqumo sayo esiphathelane elengwalo eze Zimbabwe Exemption Permit.
Kuyakhanya sibili ukuthi kuyamele ukuthi ahambe abhule umlilo ngoba lokhu kungenza ukuthi kulumathe kuqalise i-Third World War nxa kungathathwanga kuhle, nxa kungabanjwanga kuhle ngoba amazwe amanye lawa azozahlale abukele.
Umongameli Joseph Biden wele Melika ukhangelele ukwethekelela kwele Israel nakwele Jordan kusasa lapho akhangelele ukuxoxisana nalenkokheli yamazwe lawo mabili ngempi ephakathi kwele Israel labebutho ele Hamas. Kule sizalane seZimbabwe, umnumzana Tafats Kwamanyika othi usexotshisa amalunga ebandla lezanu-PF ngamashumi ayisikhombisa 70 asedalele ephalamende. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Umthethondaba waphezulu wakwele South Africa wePretoria High Court usichithile isicelo sikaMpati Ntambo ogatsha lwendaba zasekhaya umnumzana Aaron Motsoaledi sokuthola imvumo yokuphikisa isinqumo sawo sokuthi isaziso sakhe sokuthi amaZimbabwe Exemption Permits azawesulwa kasiko emthethweni. Uthi sokumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Kusinqumo sawo esethulwe emphakathini ngomvulo, umthethwandaba wePretoria High Court uthi uchithe lesi sicelo ngoba lingekho ithuba lokuthi isicelo sikaMpati Ntambo Motsoaledi singaphumelela ukuguqula isimo somthethwandaba. Uthi uMpati Ntambo Motsoaledi wehluleke ukuletha ugwalo olufungelweyo olupha izizathu zakhe ngesikhathi uthethwa lelicala emthethwandaba. Umthethwandaba uqhubeke usithi ezinye izizathu zikaMpati Ntambo Motsoaledi ezoqela ukuthi ufuna ukuphikisa lesi sinqumo ngoba sigxamukela kungqubo zedali laMpati Ntambo lokuthi umthethwandaba waphazamisa ngokuthi kwakufanele akhulumisane labaningi bama-ZEP engakathathi isinqumo lesi ngamathambo nje angalanyama azama ukwengeza esithebeni. Isinqumo somthethwandaba lesi sesemukelwe ngenjabulo izalwane zeZimbabwe kwele South Africa. Intatha ezindaba eZimbabwe ezimeleyo umnumzana Mxolisi Ncube uthi bekuvele kusegcekeni ukuthi inyathelo likamnumzana Motsoaledi lokuphikisa isinqumo somthethwandaba alilazo insika zomthetho.
Kuyajabulisa kakhulu lokho kwenzakale izolo. Ngikanti njalo ngicabanga ukuthi abantu abaningi bebevele bekulindele ukuthi umtswaledi uzonqotshwa ngoba i-argument yakade ihambisile. Ibivele yona i-argument engingathi mina ilula. Kungakho ngithemba abantu abaningi bayajabula kakhulu.
Le yinto esekelwa ligqwetha lezamalungelo oluntu ehlanganisweni ezamalungelo e-African Diaspora Global Network, umnumzana Vusi Moses Banda. usibanda uthi ngitsho lamagqwetha ayemele umphathi ntambo kuthethwa lolu daba besuleka ukuletha izizathu ezibambekayo ngendlela athatha ngayo lesi sinqumo.
Okusobala khona ukuthi cha ungqongqoshe wezasekhaya kubukeka sengathi indlela asebenza ngayo akathathi ukuxwayiswa ngabantu abazumthetho, yena ubona ingathi wazi konke kunokuthi ahlale phansi axwayiswe alalele. Kungakho nje icala leli siyazi ukuthi usengabuya aqhubeka athi ufuna ukuya enkantolo yesekela mthetho selizwe ngoba udlalisa nje imali yentela zabantu, kodwa umsebenzi uyamhlula ungqongqoshe wezasekhaya akasebenzisi ukucabanga nokuxwayiswa ngoba unabo abamele ufanele bayamxwayisa ngezinquma zithathayo.
Umgcinihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa umnumzana Ngqabutho Mabhena uthi izindaba ezinhle kakhulu ezikulesi sinqumo.
Abantu abaningi bebekhathazekile ukuthi kuza kwenzakalani mhla ka 31 December 2023 ngoba i-grace period yayithe yona 31 December 2023, njalo futhi ukuthi uminister bese aphila bosokususpenda ukuthi ku-implemente i-judgment eyayikhona. Yikhosa ke sabona Helen Suzman Foundation isigijima futhi sisiye enkantolo esisithi inkantolo ingavumeli ukuthi umphathi intambo ezangaphakathi abophe abantu laba abaphethe ama-ZEP.
Lesi sinqumo sasemva sisho ukuthi sisamile mpo isinqumo somthethwandaba sokuthi ama-permit e-ZEP asasemthethweni kuze kube nguhlangula omnyaka ozayo. Lokhu kutsho ukuthi bayavunyelwa ukungena lokuphuma elizweni santando kuze kube ileso sikhathi umthethwandaba usuthethe esinye isinqumo esingahambisani nalesi. Abenhlanganiso ye-Helen Suzman Foundation ebiphikisana lenyathelo likamphathi ntambo lesicelo sokuphikisa isinqumo semthethwandaba bebengakatholakali ukuthi baphawule ngalolu daba. Osaphethe isikhundla sesikhulumeli sikamphathi ntambo Mswaledi umnumzana Thabo Mohola utshele Studio 7 ukuthi umphathi ntambo Mswaledi uphakathi wokulungisa impendulo eqinileyo yesinqumo lesi. Ngimele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa nginguThuso Khumalo.
Umongameli Joe Biden wele Melika ukhangelele ukwethekelela kwele Israel la kwele Jordan kusasa. Lapho akhangelele ukuxoxisana lenkokheli yamazwela omabili ngempi ephakathi kwele Israel leqembu lebutho ele Hamas. Impi esibulalise abantu abafika phose inkulungwane lengxenye kulelo lizwe. Abezindaba abe Reuters babika ukubana uhambo luka Biden lwenziwa ngesikhathi elemelika selivumelene lele Israel kuba kumele kuncedwe abantu abahlala eGaza Strip asebethwele nzima ngokusilela kwamanzi, ukudla, lemithi ezibhedlela. Ibutho lakwele Israel eselilungiselela ukuhlasela ngamandla kwele Gaza selibhombe indawo eziningi labulala abantu abafika phose inkulungwane ezine 3,800. Ele Israel lele Melika asekhuze eHezbollah ihlome yaphelela kwele Lebanon esike yaphosela amabhomba kwele Israel sisithi ayikuthakazeleli ukwenziwa ngele Israel eGaza Strip. Lokhu sokuzondise njalo ele Iran elisekela iHezbollah okwamanje abantu abedlula inkulungwane ezingamakhulu amathathu 300,000 sebesukile kwezinye indawo zeGaza Strip mabuthana ezansi yalindawo kulandela inkuthazo eyenziwe ngele Israel elithi lizangena ngenkani njalo langamandla eGaza lapho elifuna ukususela amanqe bonke abakuHamas. Ukuhlaziya lolu daba uGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lomfundisi Raphael Mthombeni okhonza eBrethren in Christ Church njalo ecubungula ezombusazwe ezimele.
Ukhanya sibili kungathi i-pressure ikhona kakhulu ikakhulu nxa kukhangelwa indlela i-Israeli echaye ngayo kakhulu xa ichaya indawo zokuhlala zabantu kazana. Lakhona lokho ukuvalwa kwamanzi, ukuvalwa kwamagetsi, ukuvalwa kokudla ukuthi kungene laphana. ubonakala sibili kungathi kuyinto embi eqakathekileyo ezima futhi kanti ke njalo labona laba abathathwayo lokhu kuthiwa ngama hostages abathathwa bangena ngaphayana eGaza lalabo abemelika izizalwane ezisegaza ezingakaphumi ezilokhu ziphakathi khonapho konke khonalokhu kuyakhanya ukuthi kuxabene sibili njalo nxa kubonakala i-Israyeli lokhu izangena ngenyawo lamatenki lakho konke besiyachaya khona ngale ngoba eqinisweni akulabantu abangu 1.2 million abangasuka endaweni baphume bonke kulabantu abaningi abazosala laphana abagulayo abadala abantwana izigoga labo bonke laba banjalo abantu bonke labana bazawufa khona phana befele ezandleni ze-Israyeli besithi balwisana le-Hamas
ubona ngazani uzakwenzani khona ngale ke uBiden
kuyakhanya sibili ukuthi kuyamele ukuthi ahambe abhule umlilo ngoba lokhu kungenza ukuthi kulumathe kuqalise i-Third World War nxa kungathathwanga kuhle nxa kungabanjwanga kuhle ngoba amazwe amanye lawa azozahlale abukele kusenzakala ukuyidlizwa lokubulawa kwabantukazana ngendlela enjengaleyo yikho ukubona kwami khona lokhu kwathi
umfundisi Rafael Mthombeni okhonza eBrethren in Christ Church njalo ocubungula izombusazwe ezimele ubexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 esethalas khona lapha eMelika. UGibbs Dube uphinde waxoxa ngodaba lolu lo Sheikh Bilal Gwenzi okholo lwesimuslim.
Usizo sibili America ingahambisa kodwa njengoba sikwazi uBiden ingqondo zakhe ngeze double standards ufana legundwane liluma livuthela lenze ingane ngalifuna igazi ngodwa lena lifuna ukulimaza usizwe ngahambisa sibili uBiden ende liyamukeleka kodwa isifiso sakhe ayisiso sokusiza ngesokuthi abantu bengabona ububi bakhe wena ungathi uvumele ukuthi abantu bebulawe then usibanike ukudla ufuna ukuthi befe besuthi yikwakufunayo ufuna ukuthi befe besuthi into ekhona kuphela yena ukuthi kakhuze lo umna wakhe u-Israyeli ukuthi evisele ilizwe kubanikazi akavisele ilizwe kubanikazi then bingavisela ilizwe kubanikazi hayi sibona sibili kuyalunga sibili ngoba sifuna ukuthula lapha emhlabeni sifuna abantu behlalisane kuhle sibili ilizwe latshontshwa leli iPalestine yatshontshwa kade sabantu kwabasela lizwe so abantu kwababiselwe ilizwe labo
pho uBiden kumele enzeni lapha Sheikh Gwenzi
so lolu usizo lwe-America hhayi ngolokwenzela ukuthi umhlaba ungaboni ububi be-America uthandi wecabanga ukuthi hhayi i-America hhayi lilizwe elihle liyasiza sibili kodwa hhayi ifuna befe besuthi abantu labo ngoba kade sibayalamba so abantu be-America inganika ukudla lokhu abantu abasabona ububi bayo
lo-ke bekungu-Sheikh Bilal Gwenzi okholo lwesimuslim limuzwe xoxa lapho lo Gibbs Dube we-Studio 7 ekobulawayo kulesizalwane eseZimbabwe umnumzana Tafaso Manyika ozithi usexotshisa amalunga ebandla leZANU-P F angamashumi ayisikhombisa 70 asedalele ephalamende amalunga la aqoqela umnumzana Tongai Mnangagwa mntakamongameli welizwe abambathintambo bakarhulumente abanjengonkosikazi Stembiso Nyoni labanye umanyika utshele eStudio 7 ukuthi ungumsekeli kanobhala jikelele ebandla leZANU-P F ngakho-ke kulamandla uxotshisa amalunga ayidalela ephalamende angasalandeli iziqondiso zebandla leli kuthi usehambise incwadi yelamagama alawo abaxotshiswayo kusomlomo oyidalela ephalamende umnumzana Jacob Mtenda Studio 7 na enelisanga ukuxoxa laye umtenda ngoba ubengadobhi umakhale kukhuleni wakhe. Okokela amalunga awezana PF edalele parliamente mnumzana Togarepi Pupurai uthi yena akabamazi uManyika. Upupurai uthi wehlulekile lamhla ukuthola incwadi kaManyika edalele parliamente. Umabhalane omkhulu wePhalamende uMnumzana Kennedy Jokuda ubengaphendulelayo umakhale kukhulini wakhe ngesikhathi edingwa iStudio 7 ukwenzela ukuba achaze kabanzi ngodaba lukaManyika lolu. Kusanda kugotshiswa njalo amalunga edale lePhalamende lamakhansila ebandla le-Citizens Coalition for Change uMnumzana Sengeso Chuma Chabangu ozithi ungunobhala jikelele webandla leli. Bayamphika abasebandleni le-CCC. Uhlaziya loludaba uGibbs Dube weStudio 7 uxoxe loMnumzana Joseph Chuma okudalele ZANU-PF Central Committee.
Kodwa bona bakwenza ngenxa yokuthi into yabo vele ayihlelekanga, ayilama-structure, ayila-constitution, ayilani. I-parliament nxa i-withdraw abantu ithatha incwadi evela ephathini yona leyo esiposa abantu bangaboni babuye e-parliament. Thina siyakwazi ukuthi kona bakhona abantu vele ababefakiwe province by province ukusendela ama-candidates ethu ukuthi bamele iparty yethu kuma-elections whether ku-council kumbe e-parliament. And siyakwazi futhi ukubona sine-structure ezikwanileyo. Sile presidium yethu egoqela upresident labasekelwa kababili unational chairman bese kubuya usecretary general wethu ubaba uPofu okhona elimaziyo lonke ongaphumputwayo ongadingwayo okwaziwayo ukuthi nxa ukhuluma ngeZANU-PF ungathi upresident mbani uyakwazi ngubaba uMnangagwa ungathi uvice president mbani uyakwazi kulobaba uChiwenga kulobaba uMohadi ungathi unational chairman ubani uyakwazi kulomama uMchinguri ungathi usecretary general ubani uyakwazi ukuthi kulo baba u-Obedi Mpofu. So thina kwethu kuhlelekile bona ngale nto bona yikho phela uzwile ivili yena uchamisa uzikhumile yedwa athi akula muntu ole position ngaphandle kwakhe yedwa abanye laba phela basebenza ngendlela abangabesebenza ngayo yikho bona kugcine kubuya omunye umuntu wathi yena unjani ungu-secretary general. Thina ngapha kithi sihlelekile izitrekele zonke zikhona akula muntu ongekhoyo phakathi kwabantu.
Ye kodwa-ke uzakwenzani manje umjenda lapho njengoba incwadi sihambile?
Hayi, awusuze umsebenzi lokwana ngoba thina iparty yethu ilayo and i-letter head yethu iyazakazi i-letter head enjani konke kwethu kucacile. Kukhona ama-specimens angikhona akhona even e-parliament balawo abantu abasayinayo bakhona baziwa bonke. So thina akuna nto esiyicabangelayo kumbe esiyidingayo. Lowo nje ngumuntu nje oziphophelayo nje ofuna ukubisa i-lowzen ingxabangxoza nje ezingekho kodwa thina singabantu abahlelekileyo abantu abayazi into abayenzayo.
UMnumzana Joseph Chuma usebandla leni le ZANU-PF udalele Central Committee. Limzexoxa loGibbs Dube weStudio 7 ewobulawayo. UGibbs uphinde waxoxa nje ngodaba lunye loMnumzana Promise Mkhwananzi. Isikhulumeli sebandla le-CCC.
Yes, kuzwile lokho ukuthi unobhala jikelele weZANU-PF uMnumzana uManyika selobe incwadi elobela uSpeaker wePhalamende uMnumzana uMdinda esithi yena kulamalunga ePhalamende ebandla labe leZANU-PF asebebarekholile abangu-70 izwe inews esisizwayo ke lezi kumaphephandaba lalapho kufuma khona inews.
Kuli kubona njani khonokho?
Thina njenge asilambulu njengabantu bethu sikhangele nje ikakhulu ukuthi ubaba uMdinda uzakwenzani, but sikhangelele ukuthi ngomthetho ofakile yena kufuze ukuthi abhalele iParliament incwadi eyazisa ukuthi sekulamabandla eZANU-PF ngu-70 arekholiwe, abhalele izekhe njalo incwadi ebazisa ukuthi sekunamamembers angu-70 aserekholiwe. Kodwa okukhulu kakhulu kwakhona konke yikuthi nxa sekunjalo sokusitsho ukuthi konkona phakathi kwa-210 amamembers of parliament ethu sesile less than 2/3 abasabayo sebefele eParliament ngoba abaningi bakhona seberekholiwe, okuyikutho ukuthi sokumele kube sokule esingathi ngesithiwa i-constitutional crisis, i-government isikholapsile. Ngalokho-ke uMnangagwa labanye bake sebemele babivele ukhetho olutsha olumgceki kade sivele silubivela thina sithi ukhetho luka-2023 aluhambanga kuhle.
Futhi bona ngizani bungenzakala khonokho?
futhi kwenzakale nxa because laba bantu abarecalliweyo labanye abarecallwayo kusho ukuthi iparlamenti sile less than 2/3 abantu abakhona ngalokho sesile constitutional crisis uhulumende sekholapsile kufuze kubuyelwe kube lokhetho olutsha oluzakhetha uhulumende ofunwa ngabantu konke okwenzakala kwamarecall lokho kutshengisa ukuthi abantu abala confidence kukhetho elenziwe eZimbabwe ngabathi abantu bale confidence ngakinto zonke zonezo zenzakale ngalokho thina lokhu siyabona ukuthi kuyasisekela umbono wethu ukuthi kumele kube lokhetho olutsha oluzakwazi ukuthi kungabi lamarecall la esiwabonayo ngoba lokhu kutshengisa ukuthi kule problem ngokhetho lwayenziwayo.
Mnumzana Promise Mkwananzi, isikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change. Silimuke kwakho lapho uLogis Dube we-Studio 7 eseHarare. Abasakhulayo baveza imibono etshiyeneyo ngohlelo lwezinqumo ezihlelwa nguhulumende akhangele ukuziqhuba ngenhloso yokuthuthukisa abatsha ule Youth Strategic 5-Year Plan. Abanye bayalusekela kodwa abanye basithi uhulumende kasoze agcwalise izithembiso zakhe. UTobias Mzingwa usethulela lolu daba.
Lanxa ugajwa lwendaba zabasakhulayo oluthembisa ukuthi eminyakeni emihlanu elandelayo abatsha bazathola imisebenzi, izimali zokusungula amabhizimusi, ukubafundisa imisebenzi yezandla lezinye inhlelo zentuthuko, ontanga abaningi bathi abathembi ukuthi uhulumende uzagcwalisisa lezi izithembiso. Umsekeli kamqondisi obona ngezokufundiswa kwemisebenzi yezandla ugajwa lwendaba zabasakhulayo, unkosikazi Sifiso Takavarasha, uthi abatsha bakhangelele ukuthuthuka kuminyaka emihlanu elandelayo.
Sikhangelele ukuthi through ama vocational training institutions ethu esilawo afika ku 63 sikhuthaza ama youth ukuthi bahambe bayefundela imisebenzi yezandla. Sikhona apho njalo sile bank eyimpower bank, kuli bank lama youth. So i 5 years ezilandelayo sibili kumele ama-youth akhangele lesibili ukuthi bazaba lokusizakala ngoba lolu lugatsha olutsha singathi new ministers young and very energetic.
Kodwa osakhulayo waselupane uMnumzana Mpumelelo Nyoni okhokhela abatsha enkonzweni ye-United Congregational Church of Southern Africa uthi kasuthiseki ngokuthi uhulumende uzenelisa ukufeza izithembiso zakhe.
Konke lokhu ngiyakubona kuhle kodwa ngina confidence ekuphumeleleni kwakho. And iconfidence yami ngiyiluza ngenxa yokukhangela emuva ukuthi ama-policies ake abakhona before kodwa azange ya-implement. And so angila hope yokuthi lanxa ngikhangela phambili wona lawa matsha khona wona aza-implement.
Emhlanganweni oqoqwe ngabogatsha lwabatsha osolwehlukaniswa lonyaka lolwezemidlalo, uhulumende uthe abasakhulayo bazathola amathuba okuthuthuka enhlangothini zonke zempilo ikakhulu kwezomnotho ukwenzela ukuthi benelise ukuziphilisa. Osakhulayo uMnumzana Constantine Mpofu usebenza lentsha yaseMatobo ekunhlanganiso yeMatobo Youth Initiative. Yena uthi ukuqhutshwa kwenhlelo zokuthi abasakhulayo bethole izimali zokusungula amabhizimusi ebhanga labo le-Empower Bank zilongcindezelo.
We actually need also to have a scientific study on the progress of those loans, the people that have access to those loans. How have they fared? Are they better off now or are they back into the where they were before they accessed those loans?
Isifundise University of Zimbabwe, unkosikazi Mayebonge Mhlophe, uthi ukuzinikela ukusebenzela ndawonye nabatsha kundingeko zabo yikho okungabangela ukuthi izinqumo zikahulumende ziphumelele.
Mina ngibona isifiso sikahulumende sisihle kodwa kufuna ukuthi abantu besebenze ndawonye ukuze thina lathi sibe lama-benefits. Okuthi uhulumende ufuna ukwenza konke eyedwa yikho okwenza imizamo yakhe ingaphumeleli. We should own ama-programs lawa njengabatsha. I just hope akusizi ithembiso kuphela kungasoze kube le-action.
Ingcwethi ecubungula indaba zabontanga ekwele South Africa uMnumzana Bheki Impilo Ncube uthi kulobandlululo kunhlelo zokuthuthukisa abasakhulayo okubangela ukuthi ontanga bengamthembi uhulumende.
Sesibonile ukuthi ngensuku ezidlulileyo imisebenzi leyi ilabantu baya abayiphiwayo njalo imisebenzi leyi ayikayeneli yikho uzobona abantu sebephuma elizweni kudala beyihlabela leyo ngoma. Hayi, siyazi sonke ukuthi asonto esingathembela kuyo. Endabeni zamaloni, hayi, themba sonke siyazi ukuthi amaloni ayisiye wonke umuntu omusha ofinyelelayo ukuthi awathole lawa maloni. So ngokunjalo ke ikwini okutshintshileyo eminyakeni edlulileyo kumbe ensukwini ezidlulileyo ezayenza ukuthi leyo vision iphumelele.
Ezinye ingcwethi ezicubungula indaba zabatsha zithi kuza kuba lukhuni ukuthi ontanga bethembe ukuthi uhulumende uzagcwalisisa lokhu akuthembisileyo ngoba eminyakeni edluleyo uveze ukuba umlomo awugcwalelwa mfula. Abanye abasakhulayo bathi bengathola amathuba okuya phandle kwelizwe bazawamukela ngezandla zombili. Inani labasakhulayo abakwele Zimbabwe likhangelelwa ukuba ledlule isilinganiso esingamachumi phose ayisikhombisa 67.7%. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mutsingwa.
Kwamanje ke, wathi size abanye babalaleli bakaStudio 7 besipha imbono yabo ngokuphathelane lempilo.
Suku 6.6%. Umnotho okhuphuka ngesikhathi samavoti kwenze njani ngamanga ukhutshulwa ngobani ngoba kulabantu akula namabusiness akunamafemu ukhutshulwa ukuthi betshontshe igolide yile khuphula umnotho yazi umbuso waseZimbabwe. So hayi amanga aluhlaza joko amanga aluhlaza joko and futhi ayinamahloni uma isithi umnotho ukhuphukile ukhuphuka kungana ukudla kudula kangaka Zubuhlungu kakhulu lokho mpela okukhulunywa ngeZimbabwe sikubona kuma TV.
Mina mangazi la bagxeka uChabanga futhi uChabanga bamgxeka bathi umthengisi izano. Chabanga waye kungalalelwa izikhalazo zikaChabanga ukuthi Chabanga ukhala ngani bese kuzama ukulungisisa izikhalazo zakhe. Uchamisa ngomtando wayiphikisa bafuna ukuzenzela nje emathebeleleni okuyinto yalwa nguChabanga ekhulunyelwa ngubantu bemathebeleni basivukeni sisekele kulokho esifunza izinto ngabantu basehaqa.
Labo ke bekungabalaleli baka Studio 7 besipha imibono yabo ngabakubona kusenzakala empilweni zabo. Ku Live Talk namhlanje uhlelo The Connection sifokala abasakhulayo ubana sizwe imibono yabo ngokuqhubeka kokulwisana phakathi kwele Israel leqembu lebutho ele Hamas lakwele Palestine eGaza Strip. Bonike isikhathi sethu kasisavuma ukuba siqhubekele phambili silokhu sisonke kodwa singekehlukani kodwa sikhangele ezinye zezindaba ebesilazo ebezigokhela. Umthethondaba waphezulu wakwele South Africa owePretoria High Court usuchithile isicelo sikamphathi ndlambo wendaba zasekhaya sokuthola imvumo yokuphikisa isinqumo sawo esiphathelane lengwalo ezeZimbabwe exemption permit. Umongameli Joseph Biden wele Melika ukhangelelwe ukwethekelela kwele Israel lakwele Jordan kusasa lapho ke azaxoxisana lenkokheli yamazwe la ngempi ephakathi kwele Israel leqembu elebutho ele Hamas. Kulesizalwane eseZimbabwe umnumzana Tafatswa Manyika yena ke othi usexoxisa amalunga ebandla leZANU PF angamashumi ayisikhombisa 70 asedale lephalamende yena ezithi ungumsekeli kanobhala jikelele weZANU PF. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.